vagari vemamutare vanoti havachina pekutangira zvichitevera kuvharirwa mvura nekanzuro yavo. Mumwe mugari wemumusha wehobha usakatarisana nedambudziko rekushaya mvura yemumba vaelisha musabayana vanoti zvakaitwa nekanzuro hazvina musoro nekuti kuvharira vanhu mvura zvichazopa kuti pazuve nezvirwere.
Mukaona ikonomi yedu mazuva ano iri kuomera munhu wese. Ndirikuronga nine mari kana kubank haisi kutoreka futi mari yacho.
Vamusabayana vanoti vane chikwereti chemvura chemazana akawanda emadhora asi chiri kunetsa inyaya yekuti vakuru vekanzuru vari kuramba kutaurirana navo kuti vabhadhare pashoma nepashoma kudzamara vapedza kubhadhara chikwereti ichi. Mumwe mugari akavharirwawo mvura svondo rapera vaEdward Manyungwa ize vanoti kanzuru inosungirwa kuita zvinhu zviri pamutemo kuburikidza nekuita misangano nevagari ichivaudza dambudziko rayo. Vagari vachipawo nhunha dzavo potsvagwa nzira dzekugadzirisa dambudziko riripo.
Hazvifaniri kusvika pakuvharirwa mvura. Chero mapayment plan acho ari kuitwa haasi clear kuvanhu. Anofanira kuuya nemapayment plan ari clear kuvanhu. Uye zvakare kanzira wedu unofanira kuuya achimiririra vanhu vari kungovharwa. Kanzira wedu hanambobvira ati adhiresawo vanhu wee uyai kuno sevanhu totaurirana. Onai chikwereti chakamira so hakuna usiri kuziva kuti Zimbabwe zvinhu zviri kunetsa.
Mumiriri wevagari musangano reMutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kuita kwekanzuro kunotyora kodzero dzevagari.
Chekutanga ndechekuti vari kutyora mutemo webumbiriro renyika Bill of Rights under the section 77, the right to water, the right to food and water. Every person has a right to clean water and sufficient food. In this regard, kucheka kwavari kuita mawater meter zviri kutyora bumbiriro remutemo. Vanofanira kunge vachitoshandisa court order kana vari kudisconnecta mvura.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vanoti zviri kuitwa nekanzuru zvinotyora mitemo yezvekutongwa kwematunhu pamwe nekodzero dzevanhu.
Ndinoda kutanga nekuti kanzuro chekutanga inoumbwa kuburikidza nebumbiro remutemo wenyika. Kureva kuti bumbiro remutemo wenyika rinoibata mune zvese zvainoita. Zvozovawo mutemo zvakare wainoshandisa wemaguta nemaruva. Kozoitawo mitemo yainogadzira iyo inoitendera hongu kuti inge ichidisconnecta mvura. Asi pane maprocedure anofanira kuteerwa maringe nebumbiro remutemo ratinaro. Kureva kuti mamwe mativi anofanira kuti anzwike kunyange vanhu vari kudisconnectwa mvura iwavo vapuwe mukana vekuti vange vachizvidifenda. Saka kureva kuti kanzuro haikwanisi kungotanga nekunodisconnecta mvura dzevanhu isina mutongo unobva kumatare nekuti masimba iyayo anotyora kodzero dzevanhu dzatinoti dzemvura. Nokuti bumbiro remutemo rinototi munhu wese ane kodzero kumvura yakachena uye inoshandisika.
Asi meya weguta remutare vatatinda Nhamarare vanoti kunyange hazvo kuita kwekanzuro yavo kuri kunze kwemutemo vagari vave nenguva yakareba vachitadza kubhadhara mitero yemvura. Vanoti kuti kanzuro iende kumatare kuti iwane court order yokuvharisa mvura kuvagari zviri pamutemo zvinovatorera nguva yakareba.
Kwadi mvura tiri kuvhara kuvagari vedu vemamutare kune nzvimbo dziri kusvikawo mvura zvakakwanisa. Asi mukatarisawo isu sedhorobha remamutare mvura yacho tinoibhadharawo kuzinwa uyezve tine mishonga yatinotenga inochenesawo mvura kuti tipe vagari vemamutare mvura yakachena. Ndine chivimbo chekuti vagari vemamutare vakauyawo nemari inotibatikeiwo kukanzuro tinobvuma kuti tiite mapayment plan. Asi wakauyawo nemari inenge yakadzikira semaenzeriso zvekuti mugari wemamutare ane chikwereti nekanzuro che$500 uye aine $10 kuti tiite payment plan. Panenge pakaomera kanzuro ipapo. Asi wakauyawo nemari iri nanowo tinogara pasi totaurira.
Guta remutare rakatarisana nematambudziko ekushaya mari yekubhadhara vashandi vayo uye vagari vane chikwereti chinosvika ma$20 million emadhora. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti matambudziko akatarisana neguta remutare matambudziko akatarisana nawo mamwe maguta ari munyika zvichitevera kuondomoka kwehupfumi munyika. Izvo zviri kupa kuti vanhu vasave nemabasa anovapa mari yekuti vakwanise kurarama upenyu hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.